Icho kwa di nyika yedu ye Zimbabwe isukichitarisa Harare Metropolitan Province Harare Rivers Trust tiri kusangana nengo dzedu patiri kufamba muma communities wamwe waiwe achikwanisa kubikawo achidya kanokwana katatu pazuva asi iko zvino nharaunda zhinji dzatiri kutenderera tiri kusangana nevanhu vachichiudza kuti vakubatanidza kudya kwemangwanani nekwemasikati wodya nechepakati nepakati kuitira kuti wasazotsvage chikafu masikati acho wozodya mumanheru kuitira kuti wafumewo vachiri nani. Saka idambudziko ratiri kusangana naro.
Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Izvi zviri kuitika nenyaya yekuti kubvira pakatanga lockdown Zimbabwe kupera kwamarch gore rapera kusvikira mazuva mashoma adarika, vanhu vanga vasingakwanisi kufamba vachienda kumisha kwavo apa mota dzisingafambi. Izvi zvinoreva kuti mukati mevanhu vazhinji kadhipendenzi kaiwepo keukama pakati pevemumaruwa nevanogara mumadhorobha kana pakadambuka. Apa vari mumaguta wacho vazhinji wacho vanorarama nekutengesa mumisika, vanorarama nehwapo kwavo. Apa mutemo yeye lockdown yakanga ichikunza pachena kuti vanhu vazhinji wacho vari muinformal sector hawachina dzimwe nzira dzekuti wanyatsokwanisa kuita nadzo mari. Zvireva kuti tikatarisa mari yavakanga vakambosefa iya yakashanda kusvikira ipere. Uku kuhurumende hakuna rutsigiro rwakaenda kune vanhu iwavo. Maybe pamazuva anoteverapo vanhu vanenge vakuzokohwa ndo panogona